Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 1, 2023. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vanopambwa nekurohwa pamwe nekutoshwa zvakaipisisa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanokurudzira kuti makanzuro aite basa nemazvo kusanganisira kuchenesa maguta senzira yekurwisa zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Mutungamiri wesangano remigodhi reZimbabwe Miners Federation, Henrietta Rushwaya, anowanikwa aine mhosva yekuburitsa munyika goridhe rinorema makirogiramu matanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC uye vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vapambwa mambakwedza kumba kwavo kwavanogara kuMeborin muHarare vakarohwa nekutochwa zvakaipisiswa pamwe nekubayiwa nejikiseni risingazivikani kuti nderei vasati vasiya vakandwa kuChriston Bank kumuganho weHarare neMazowe. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vangadziore vakwanisa kushambadza chiitiko chekupambwa kwavo kuburikidza nekavhidhiyo kadikidiki kavakwanisa kutora izwi ravo richiratidza kutya kukuru vachitandaniswa nemumwe murume anga akabata pfuti yehondo kavakanda paFacebook vachiti pane vari kuvatevera. Mukoma wavo vaDanford Ngadziore, avo vanova kanzura weward 16 muHarare, vati munin'ina wavo apambwa nevavanofungidzira kuti vasori.
Vanhu vatinofungidzira kuti mastate agents vakaenda kumba kwaMP takuza Ngadziore nesuro anova munin'ina wangu kuMeborin vakasvika ngwanangwana vaanogara naye ipapo zvakatidokona vatakudzwa Ngadziore ane chikwereti kubhengi. So makusenisei ndobva afonera mota yayo yekumutora kuseri, so abuda nekuseri asingatozivi kuti vanhu vese vanga vatokomba the whole area. Paada kumutiza ndobva vamubata.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nezvekupambwa kwavaNgadziore, imwe nhengo yebato reCCC vaAmos Shibaya vati zvaitika izvi mabasa eZANPF.
Munyika muno maite mabhinya, munyika muno maite materorist. Chihurumende cheZANU chinoziva kuti havana kuhwina maelection akapera musi wa23 August. Vava kungoti munhu wese weCCC vari kuzvindikita vachirova vachikidhinepa. Zvaitiwa muzuva ranhasi honorable MP vedu takudzwa Ngadziore vadzingirirwa nevanhu vakabata zvombo, vakabata maAK-47 vakavakidhinepa, vakavaponda, vakavarova, vakavazvindikita, vakavatocha, vakasiya vakura hembe ndokuvakanda kuMazowe.
Asi mushandi mukuru muhofisi yekuburiswa kwamashoko muZANPF vafarai marapira vati ivo sebato havabvumi kuti pane zvekupambwa kwevema mapato anopikisa munyika.
Chatinoziva ndechekuti vakomana vekumapato anopikisa vanogara vachigadzira tumavhidhiyo tavo twenhema vachinyepa kuti vatogwa vaupdatiwa tozoona vanhu vachibuda pamavhidhiyo vari pamachikenini. TuseZANUPF hatizvitendi kuti pane maabduction akadaro ari kumboitika, asi mapurisa ngaangoita basa ravo, ngaateerere nyaya idzi kusvika kumagumadzo.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Paul Nyati vati ivo havana chavanoziva nezvekupambwa kwavaNgadziore.
I need to get the report. I have the first person to tell me about that report.
Asiva noongorara nezve matonge roenyika, vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance, vafarai maguu, vati kupambwa kwavangadziore kunoratidza kusagadzikana kuriko munyika, mushure nesarudzo dzegore rino dzinonzi nevamwe hadzina kufamba zvakanaka.
Kazvidzikana muchinge maabva kuita sarudzo sezvo takaita izvi. Munotarisira kuti mushure mesarudzo, vanhu vanotanga kubatana, munga muri mapolitical parties, vanhu vanenge vakadivide vane maprimaries. Kana zvapera izvozvo vanotanga kubatana.
Mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vashorawo kupambwa kwavangadziore vachiti vanofanira kuchengetedza vanhu havasi kuita basa ravo munyika.
Kurohwa kwavo kunotiratidza kuti security sector yedu iri kuramba ichiwedzera kushayanya nevanhu.
Bepanhau repadande mutande reZim Live rinoti varume vari muvhidhiyo yatorwa navangadziore vasori vanoti Nicholas Kajese naAbrahama Pasi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi revarume ava pataenda pamhepo. Hakasi kekutanga kupambwa kwevanoita zvematongerwo enyika vakaita savangadziore. Mwedzi wapera imwe nhengo yeCCC uye vaimbove mumiririri wemabhuku Tafara vaJames Chidhakwa vakapambwawo vakakuvadzwa zvakaipisisa uye kukubaiwa Jackson zvakare vakazowanikwa vakakandwa kunzvimbo yeActurasi. Mumiriri weHarare West muzvare Johana Mamombe pamwe nedzimwe nhengo dzebato ravo reCCC dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova vakapambwawo muna 2020 vakashungurudzwa pamusoro pezvo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunyepa kuti vakapambwa. Musi wa 3 Zvita 2008 muzvare Justina Mukoko vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori pakati peusiku kubva pamba pavo vakashungurudzwa. Nhengo mbiri dzesangano ravo vaBroadrek Takawira navaPascal Gonzo vakazopambwawo mushure. Vese vari vatatu vakagara vasingazivikani kuti varipi kusvika vazooneka kekutanga vachiendeswa kudare musi wa 24 Zvita 2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira kuti makanzuro aite basa nemazvo kusanganisira kuchenesa maguta senzira yekurwisa zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Vatiwo vanenge vachitadza basa vadzingwe mumakanzuro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vataura mashoko aya pamusangano waitirwa kuHarare International Conference Center wakokerwa nebazi rezvekutongwa kwematunhu senzira yekuti mutungamiri wenyika vasangane nevemakanzuru makumi mapfumbamwe nemaviri ari munyika. VaMnangagwa vati havasi kufara namanyamamire nerongo ari kumakanzuru vachiti makanzuro anofanirwa kusunga dzisimbe munyaya dzemafambisirwo emabasa anofanirwa kuitwa nemakanzuro aya.
Handinga zvibvumire kuti nyika yedu itwe kunge makare kare svina ichingoyerera mumigwagwa zvichiunza zvirwere zvakadai sekolera netyphoid. Mabasa ekanzuro anofanirwa kukosheswa. Tinofanirwa kusimudzira kurwisa chirwere chekolera kune dzimwe nzvimbo munyika yedu.
Vatiwo makanzuro hadzisi nzvimbo dzekuti vakasarudzwa pamwe nevashandi vawane pekuba nepekuitira uori vachiti vese vachaita izvi vachapinda parumana nzombe. Vatiwo makanzuro ese anofanirwa kuita gwara rinoratidza mafambira achaita senzira yekuzadzisa chiga chehurumende chekuti Zimbabwe ive yasimudzira upfumi hwayo muna 2030. VaMnangagwa vatibudiriro inoonekwa nemigwagwa nezvivakwa zvakanaka pamwe nemabasa emakanzuro. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichawedzera mari dzichapiwa pasi pekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution funds. Vakabvumawo kuti mari dzinenge dzatarwa kuti dzipiwe matunhu hadzisi idzo dzavanozopiwa vachiti vachataura negurukota rinoona nezvemari vamtulinqube kuti zvigadziriswe. Vatiwo havadi kuti makanzuro aite zvematongerwo enyika kumakanzuro asi kuzadzikisa muono wehurumende wevision 2030 uyo vati ndoo muono weZANPF sezvo riri iro bato riri kutonga. Mutungamiriri weZimbabwe Local Government Association vaGai Mtasa vabvuma kuti makanzuro anofanirwa kusunga dzisimbe kupedza utsvina munyika.
Zvatinoda isu zvekuti tipe maservices ane kodzero seuma local authorities muZimbabwe nyaya yechina zvakaita mutaundi mukuti china iringoraswa pese pese zvichakonzera makorera nemana typhoid and so forth ngazvipere.
Munyori mukuru muHeben Councils Association of Zimbabwe Livingston Mutekede vaudza Studio 7 kuti misangano yakakosha vachiti nyika yese iri kutarisira kusimukira kwemabasa emakanzuru asi vati zvinoda mari yakawanda.
Zvinoda capital expenditure yakati wandei kuti tivandudze maguta edu ese. Hazvisi zvinhu zvekuti zvinangoitwa overnight asi zvinototora national government pamwe chete nelocal government kuti tinge tinokwanisa kuvandudza maguta edu.
Tovafara kuti mutungamiriri wenyika abata nyaya yekunonoka kana kusapuwa mari yakakwana kwemakanzuru pamari yebudiriro yematunhu vakati tarisiro yavo kuti zvigadziriswe kuti makanzuru akwanise kuita basa ravo.
Maloka authorities anozowana disbursement devolution gore rakutonopera.
Musangano uyu waitwa panguva yechirwere chekorera chaputika zvakare munyika uye uwandu hwevanofungidzirwa kuti vafa nechirwere ichi hwava pazana nemakumi maviri nevashanu. Bazi rezveutano rinoti nezuro chete vanhu makumi mapfumba mwene vashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Egypt nasi yavhura mugano wayo weRafah uri pakati payo neGaza ichibvumidza vanhu kuyambuka kekutanga kubva zvatanga hondo pakati peIsrael neHamas ichibvumidza zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvanga zvakavharirwa muGaza nekuda kwehondo iyi kuti zvibude zvichipinda muEgypt. Hurumende yeAmerica yakatara kuti chikwata cheHamas ndechematororo. Zvimwe zvizvarwa zvePalestine zvanga zvine mvumo yekuti zvibude munyika iyi zvichitiza hondo zvabvumidzwawo kupinda muEgypt. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas rinoti vanhu vashaya muhondo iyi vanoraudzira 7,700. Israel inoti vanhu vashaya muhondo iyi munyika mavo vanoraudzirawo 1,400. Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCalvin Manduna.
Ndingati tiri kufara nekuti vaya vakakuvara vanokwanisa kuwana nzira yekubuda danger riko kuPalestine riri kuitika izvino. Asi hatisi kufara nekuti zvataa tichishuvira ndezvekuti paite ceasefire varege kuita invasion yavari kuida kuita ground invasion. Ichatachida kuona zvikuru iceasefire kuti vanhu vagare pasi vataurirane tiwane solution iri permanent kune dambudziko ririko. Saka zvekuvhura border tingati it's a temporary solution hazviri nani pane zviri kuitika.
Tinoona kuti pari zvino pane masangano ari kukurudzira nyaya yamataura iyi, nyaya yekuti pave nenhaurirano uyezve pave nerunyararo. Munoona zvichizoitika izvi here kana kuti zvii zvinofanira kuitika kuti izviitike?
Runyararo zvese zviri mumaoko eIsrael. Ndo vari kukontrola narrative, vari kukontrola kuti zvichaitika riini zverunyararo. Ndo vari kutsigirwa neAmerica nevamwewo vari kuvabatsira vana Britain. Saka zviri mumaoko avo, saka taatishura kuti vakasike kugara aspaito runyararo.
Munoona hondo iyi iri pakati peIsrael neHamas inokanganisa sei zvinhu zviri kuitikawo pasi rose nenyika yeZimbabwe? Pane effect yamunoona here ichizoitika?
Pane maeffect akasiyana-siyana atiri kuona. Chatiri kutya chekutanga ndechekuti vakaramba vachiendera mberi hatizivi kuti nyika dzakakomberera iyo Israel dzichaita sei, nekuti nadzo dziri papressure especially dzine maarab nemamuslim vana Iran vana Turkey. Tiri kunzwa vachitaura Egypt yacho futi nayo kuti zvikaramba zvichindira mberi navo havana mashuwa kuti vachapindawo muhondo iyoyo. Saka ndo chekutanga. Chepiri, tiri kutya kuti dzimwe nyika dzikapinda muhondo iyoyo zvinogona kukanganisa matengeserwo nemabudiro emafuta. Toona mutengo wemafuta uchikwira kuruzhinji rwose pasi pano. Ndo chinhu chatiri kutya. Chetatu, tichitya kuti hatizivi kuti zvichapera sei sezvo nyaya yaane nguva yakareba ichingoendera mberi. Kumagumo kwacho hazvisi kuzikanwa kuti zvichapera sei. Masolution angaambo akataurwa kudhara ekuti vagarisa nerutivi nerutivi hazvisina mashoo kuti zvichaitwanisa kuitika here nekuti zvavanyanyoendera mberi nehondo iyi.
Semaonero enyu, pane zvingaitwa here panguva iyo hondo iyi iri kuenderera mberi kuti vaviri ava, Israel neHamas, vawanikwe vachizotaurirana kuti hondo iyi ipere?
Chitori dambudzo munyaya iyoyi nekuti beta tiri vanhu vane balance vanoita zviri fair, taikwanisa kugarisa madivi maviri aya nyaya yavo ipere. Asi tinopinda takatsigira rimwe divi zvokonzera kuti nyaya irambe ichiendera mberi. Pane problem somewhere inofanira kugadzirwa neanalysis yatiri kuita.
Avanga vari vanoongorora zvematengero enyika vakazvimirira vaCalvin Manduna vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
The Voice of America, VOA.
National Prosecuting Authority of Zimbabwe inoti mutungamiri wesangano revemigodhi reZimbabwe Miners Federation, Henrietta Rushwaya, awanikwa aine mhosva yekuburitsa munyika goridhe rinorema makirogiramu matanhatu kana kuti 6 kgs. Rushwaya, uyo ari kutongwa neAnti-Corruption Court kudare reHigh Court muHarare, akabatwa muna 2020 aine goridhe iri panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport achida kuburitsa goridhe rinokosha US$333,042. Goridhe iri rinonzi airiburitsa munyika achienda naro kuDubai. Rushwaya aiswa muusungwa akamirira kupiwa mutongo wake uyo uchapiwa musi wa10 mwedzi uno.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization rayambira kuti kunyuka kwezvirwere, kushaya chikafu chinovaka muviri pamwe nezvirwere zvisingatapuriranwe zviri kukwira muSudan iyo ine hondo, izvo zvaisa munjodzi mamiriyoni evanhu vakatiza misha yavo nekuda kwekupararira kwekurwisana. Kubva zvatanga kurwisana musi wakubvumbi 15, vanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu kana kuti 4.6 million vasara vasina pekugara muSudan. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika muAmerica vaLloyd Austin negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken nezuro vakakurudzira dare reparamende remuAmerica iro riri kuramba richiita mukaha kuti ritumire rubatsiro rukuru kuIsrael neUkraine. Nengo dzedare reHouse of Representatives dzebato reRepublican Party dziri kuronga kuwanisa mari inoita US$14.3 billion serubatsiro kuIsrael, vachidimura mari inopiwa boka remitero reInternal Revenue Services vasiri kupa rubatsiro kuUkraine. Hurumende inoti kunyanga hazvo zvinhu zvakaoma munyika, vechidiki havafaniri kuona sekuti kunotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika ndizvo zvingapedza nhunha dzavari kusangana nadzo. Asi vechidiki vakawanda vanoti izvi hazvisi kuzovamisa kutsvaga kurarama kuri nani kunze kwenyika. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mashoko ayataurwa negurukota rezvevechidiki vatino machakaire pavaita musangano nevatore venhau nhasi muHarare wekupemberera zuva revechidiki vemuAfrica kana kuti Africa Youth Day.
Tiri kuona kuwadziwa zvakanyanyisisa tikaona vana vedu neruzivo rwavainavo rwakanyanyisisa vachibuda munyika yavo yakanaka yechipikirwa vachienda kunoexhibita kana kuti kunoratidzira zvipo zvavainazvo kunyika dzekunze naizvozvo ndiri kupa chenjedzo kune avo vachada kuenda kuti nyika inovakwa nesu tese vechidiki ende isu tisiri vere vayo nguva inotevera.
Vamachakaire vati pane zvirongwa zvakawanda zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvekusimudzira vechidiki, uye vechidiki vanofanirwa kuzvigamuchira. Vanoti zvirongwa izvi zvinosanganisira kuwanisa vechidiki ava zvidzidzo zvemabasa emaoko muzvikoro zvepamusoro-soro, pamwe nekuvawanisa mari dzekutanga nadzo mabhizimusi pasi pebhanga reEmpower Bank.
Pane urongwa nezvirongwa zvakawanda zvine vechidiki, asi nekuda kwekuti tinenge tichipuwa maonero akashata maringe nehurumende, tinopedzisira tisingachawane nguva yekuti tiende kunonzwisisa kuti ndeipi mikana yatiinayo inosimudzira vechidiki. Saka ndoda kuti uparidzire shoko rekuti vana ngavauye.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaLuke Chitsike vati mashoko ehurumende ekutsoropodza vari kunotsvaka mafuro manyoro kunze kwenyika anonetsa kugamuchira uye kuatevedzera.
Chekutanga ndechekuti zvakabva naminista zvine musoro zvine kana zvichinge nyika ichinge yakagadzikana nekuti chiriita kuti vechidiki vabude muno munyika izvezvi inyaya yekushaya mabasa, inyaya yekushaya chekuita. Havana mabhizinesi ekuita, havana chekuminda yekuti vakwanise kurima. So changosara chiri kuti vabude muno munyika vaende kunze kunose kunoshanda. Zvatabva naminista zvinomeka sensi kana vachinge vaprovhaidha masolutions ekuti mayouth ange achiwana maempowerment projects avaka achiwana mukwezi ekunge achiita anovakwa chouviri.
Asi muzvare Rumbidzai Mpofu, mumwe wechidiki ane bhizimusi rekutengesa muHarare, anoti mikana irimo munyika inogona kupundutsa vechidiki.
Tichitarisa Vision 2030 yakataurwa naPresident, kushanda pamwe chete as my youth and it's coming up with better projects. Kuvaka nyika yedu is a better solution than a long period to USA. Why am I saying so? This is if you need to go to USA, Mushaga COS, you need something like 7,000. If you take that 7,000, wopinda muno, wotanga kutengesa, wotanga kudai, 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 I think you'll be a better person than going to USA. Kunana USA, ma rental, USA, the cost of living is very, very expensive. Pane muno muZimbabwe.
Anorwira kodzero dzevechidiki uye ari kusangano reFemale Students Network Trust muzvare Rutendo Matiki vanoti kubuda kunze kuri kuita vechidiki kunoratidza mamiriro akaita upfumi hwenyika.
Nekuwanda kwatakaita, even if you look at my scenarios, if I don't graduate, true graduate, I can be 40,000, 30,000 per institution. So unongo chono tinevamu waka graduate last year vasato wana mabasa. Plus isusu bechira tovau, risina mabasa. What are the chances of me getting the job? So pamupasha unuto so not relocating is actually better. Where I'm being offered employment day and day.
Vechidiki vakawanda vari kunotsvaka mafuro manyoro kunyika dzakaita seUSA, Britain, Australia, South Africa nedzimwe, sezvo vari kuti upenyu hwemuZimbabwe huri kuvaomera nekuda kwokushaya mikana yekuzvisimudzira. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti vanhu vasina mabasa munyika vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 90%. Zuva reAfrica Youth Day rakadzikwa neAfrican Union senzira yekucherechedza kukosha kwakaita vechidiki mubudiriro yenyika idzi, uye mhemberero dzezuva iri dzichaitwa musi wa22 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro naamai Dambudzo Wilma Swini vari kuScotland, avo vakavaka dura remabhuku reGogo Grace Mutemasango Memorial Library pachikore Primary School kuMondoro, Mashonaland West muna 2016. Takamboita hurukuro naamai Swini muna 2017 vachibva kuvhura dura ravo iri, asi nhasi tadzoka kwavari kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chichiri kushanda here. Ngatinzwe vachitsanangura.
Handina hangu sangano randiroti ndinaro. Ndine library inonzi Gogo Grace Mutemasango Memorial Library iri kuMondoro. Iriko library iri kushanda, iri kushandiswa pachikore Primary School ikoko kuMondoro kwaChiyero.
Izvi zvamuri kubatsira nazvo pari nhasi kunze kwekuti makava kalibrary nekupfekedza mabhuku ekutanga.
Pane akatipawo makombiyuta, vanoticha kuchinoi, handipachitaura sara vingi sendakataura navo. vari ku university kuchinoi vakatipa makombiuta anokwana kuita gumi akaiswa imomo mulibrary imomo tikazoisawo malaptop mairi tikazovapa kajinare takadiki kuti vapote vachishandisawo imomo
tiri kuona kuti zvikoro zvizhinji zvaakukurudzira kuti vana vanga vachiwana maintaneti kana masaisai ekuti vanga vachiverenga zvamuri kutaura zvemakombiyuta vachipinda yatingati pachirungu online makaisawo here mukana iwoyo wemasaisai
masaisai hatisati taisa kuburikidza nenyaya yekudhura kunoita Wi-Fi internet access kunyika yedu yeZimbabwe nokuti data rachona kuti uritengere kuti vana vange vachishandisa nguva dzese esinesi hatisati tastap pachinano zvekuti tingakwanise kuzviita izvozvo saachingoti vana vari kukwanisa kuziva kuti kombiuta inoshanda zvakadai vachishandisa kana kupota vachitaipa vachiita sei kana pane ticha anenge aine datawo anogona kuti musi iwoyo kana vaine chidzidzo chavanenge vachiita muklasi musi iwoyo ngatishandisei nguva diki diki iyoyo vongotsvaga zvavanotsvaga asi pane zvino kuti tinongaite intaneti yekunzi pane Wi-Fi nguva dzese aiwa ndisandasvika pachinhanho ichocho
mune rimwe basa ramazoita futi here kunze kwepachikoro chepachikore mune kumwe here kwamavhurawo zvakare raibhurari
kwete handina ndikungoita zvepachikore ipapo pachirero ipapo handina kumwe kwandati ndaita asi tinopota tichipamhidzira mabhuku nekuti kana mabhuku ekunyora zviya zviya ekuti vana vanonyorera nemapenzura pandinoendawo kuzimbabwe ndikawana mukana ndinenge ndichitakura zvinhu zvakadaro nokuti munoziva akandibitira mabhuku anobvaruka saka tinenge tichingopora tichipamhidzira kana ukaendawo pamhidzirawo tichingoenda tichidaro uyezve tinobatsira vana vatinongogona kunhonga kana vairi vatatu vatinenge tichibatsira nemari kuti vange vachienda kuchikoro nekuti vaone mayunifomu
mune mamwewo masangano here ari kubatsiranawo nemi kubva zvamasimudza dura remabhuku iri
ndingati pane munhu mumwe chete akandibatsira muzvare Loveness Rutendo Saurombe Reed vakatibatsira kupa vanasikana vepachikore nguva yavakamboenda kuzimbabwe vakavapa zvekushandisa zvenguva yemadzimai vakatakura mabhokisa avakatiwo vakanosiyawo ikoko uyezve kune organization iri kunoko kuUnited Kingdom inonzi PACT PACT inotungamirirwa namukoma Daud Chimonyo navakoma Thomas Mutangiri vakamboendawo kunobva akacha kulibrary kuti vanoona kuti zviri kufamba sei vakasiya vabatsira nechipo chekubhadharira vana mari yechikoro vana vakati o vanenge gumi kana tisingakanganisi nekuvatengera mayunifomu vachibatsirana neasisisa vana madamombe vaikonye kuamerica ikoko saka ndoda kupa kutenda kukuru kune vanhu ivavo nekungomurangarirawo kuti kune imwe project iri kuitwa inoda kunge ichisimbiswa
vanoda kukubatai vanokubatai sei kuti vange vachibatsiranawo nemibasa ramuri kuita
vanogona kundibata pafacebook tinotori nepeji relibrary rakanzi Gogo Grace Mutema Sango Memorial Library vanokwanisa kundibata ipapo
vanga vari hamai Dambudzo Wilma Sweni vari parunhare kuSt Andrews kuScotland neStudio 7
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
makateerera kustudio 7 tiri muwashington dc vateereri musakangano wachirongwa chelive talk diaspora forum na 8 p.m. manheru ano apo nhasi tiri kutarisa zvaitika munyika zvinosanganisira kupambwa kwenhengo yeCCC vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziuri pamwe nekucherechedzwa kwezuva revechidiki vemuafrica reafrica youth day sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi nhengo yeboka revechidiki mubato reCCC vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vanopambwa nekurohwa pamwe nekutochwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori Mutungamiri wenyika vaya Emmerson Mnangagwa vanokurudzira kuti makanzuro aite basa nemazvo kusanganisira kuchenesa maguta senzira yekurwisa zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Tavoka Ncube.